ivo vezanu vaita nanga ndameya weHarare chavari kuda kuti muHarare musava mune kugadzikana kana kufamba kubasa zvakanaka. Saka uku kungoendera mberi kwe kuvictimize kana kunangana nekuparadza kushanda zvakanaka kwemakanzura anotumamirwa neMDC Alliance. Saka izvezvi vamafumi vakatambira iyo tsamba yekunzi vasuspendwa apa vanga vapedza mazuva kati anechitsama vari mujere. Saka ndozviripo havasi kuda kuti vamafumi vashande, havasi kuda kuti makanzura anotumamirwa neMDC Alliance ashande aite basa zvakanaka.
Zvikonzero zvipi zvanyorwa mutsamba iyo yekuvamisa kushanda?
Zvimwe zvacho ndo zvaitaurwa kumatare dzimhosva zvekuti vakapa pekugara vanhu zvinova zvisizvo zvaanokwanisa kunge vachitoita nekuti havana kana nekombyuta yekuti vanyorere munhu tsamba yekuti munhu anzi wapuwa tsamba. Munhu anopuwa land kana kupuwa pekugara mushure mekunge aita zviri pamutemo zvakanyorwa magwaro ekanzura yeHarare kuti ndozvofanira kuitika. And izvazviitwi nemakanzura, makanzura vanoita inonzi police formulation chete mumachambers kana kuti mavanogarira vaya vachiita musangano. Zvimwe zvekuchiita basa kuti rifambe sei zvinoitwa nevashandi vanonge vachitokanga vana town clerk nemadirectors ekwakasiyana siyana kana dziri nyaya dzedzimba director of housing vanova vanega iro ndovanga variko. Saka ndo vanenge vachiziva kuti zvinofamba sei, zvakamira sei, maapplicants ari papi, mawaiting list and so forth. Saka zvipomerwa zvekuti ndezvekutsvaga mhosva pasina mhosva.
Saka ivo vamafume vatambira sei kumiswa kwavo sakanzura uku?
Vashamisika zvikuru, vakashamara mushure mekunge vatora mazuva nechitsama vari mujere nemhosva yavasikanyatsoziva kuti zvakafamba sei, zvikufamba sei. Vopedzazve vapuwa tsamba yekunzi vasaspendwa apa vanga vari muparendine vachiedza kuda kudzivirira nyaya yavo yekuti vakasangana nevanhu vanga vane chirwere checovid-19 pavanga vari mumusunga. So zvinokatyamadza kuti saka ivo vanga vatogadzirira kuti vachitanga basa, basa rifambe zvakanaka muHarare mushure kwevhuwa refu muHarare musina mutungamiriri anova meya. Saka zvinhu zvinotokatyamadza kuti unoti kuwezano ava vanoda kuti vana vezimbabwe vararame zvakanaka here? Vanoda kuti nyika iende kupishwa? Unoona kuti tiri pamahwani senyika, tiri kutongwa nevanhu vasina zano chairo chairo rokufambisa nyika, vasina chido chekuti zvinhu zvifambire mberi zvakanaka. Saka zvinhu zvinotoratidza kuti tiri pakati kurwisa chirwere checovid-19 kuti rakaita seHarare nevanhu vanopfuura miriyoni vanhu vakawanda vanofanira kuti paito programu yakakwana munozvekanzuru inotamba namba 9 panyaya yezveutano maguta nekuti inenge ine makiriniki ari kwese